masanctions akaitwa na kuisirwa Zimbabwe senyika. Masanctions akaitwa iya inonzi selective, yakaitirwa vanhu vari mugovernment ete pachivanhu kuti vamugabe na grace na vamwe maministers vakanzi ivo savanhu kwete kuti nyika yeZimbabwe ndo vakaitirwa masanctions. Ndosaka vachiwa ivo selective sanctions. Masanctions asiwo akauraya nyika yedu. Zvinhu zviviri zvandataura zvakauraya nyika yedu. Vanhu vasingagoni mabasa, vari kuopohwa mabasa avasingagoni kuti ihama neshamwari dzavanhu vari kutonga uye nyaya yecorruption. Tikangogadzira zvinhu zviviri izvozvo chete, nyika yedu inobva yasimukira pakati.
Vamwewo Dr. Moyo vanoti vanoda kuona muchiita marallies, kuvapa matisheti nezvimwe nezvimwe.
Vamwe vanobvunza nyaya idzodzo kuti titewo matisheti titengerere hwahwa nezvinhu zvakadaro. Ndinovataurira inini kuti munoziva chii? Ipapo ndo pamwe patisinganyatsoongorora kuti tiri kutangisa nyaya dzecorruption kubva pamaelections ipapo. Nokuti kana ndichikutengerai matisheti, ko mari yacho yokutenga matisheti ndaitora kupi? Ndiri kutenga vhoti renyu here? Kana kuti muri kuvhotera munhu wamunoziva kuti achagona basa even kana asina kukutengerai tisheti? Kana ndichitenga vhoti renyu, zvinoreva kuti even kana ndisingagoni basa racho, muchizviona kuti handisiri iye munhu wacho anofanira kuvhoterwa, muchandivhotera nokuti ndakakutengerai tisheti. Tatokanganisa tisati tambotangisa basa racho.
Vamwe vanoti vanoziva Dr. Moyo vari munhu akadzidza zvikuru, akashanda mumabhanga ekunze ane mukurumbira zvikuru, vakaita zvinodadisa. Vari kuti ko zvinorema here kuti vashande nevamwe, nekuti mapato anopikisa anenge atiwandei aya, zvekuti zvinenge zvinotinetsei kuti mukunde musina kubatana?
Ipapo ndogara ndova nditataurira vanhu kuti munoziva kuti isusu tinofanira kunge takanyatsoongorora chinhu chokuti basa ratinoda kuti riitwe nderipi. Tisaite unyope hwekunyatsotsvaga munhu wacho anofanira kutungamirira chinhu yacho yokutonga nyika ino, anorigona basa racho. Nokuti nyaya yamacoalition aya, vanhu vari kuda kupana mabasa even vasingagoni basa racho. Isusu vasarudzi vacho, isusu maZimbabweans, macitizens, mavoters, ngatinyatsogara pasi tiongorore kuti basa ratinoda kuti riitwe nderipi. Kana tanyatsoongorora kuti basa rinofanira kuti riitwe nderipi, totsvaga munhu wacho mumwe chete anofanira kutungamirira kuti basa racho riitwe iroro.